Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 4, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inonzi yatora zvimwe zvigaro zvitanhatu mudare reparamende ichinzi ine chinangwa chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani. Tichakupai zviri kubva kumitambo yeAfrica Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro mumatunhu matanhatu dzekutsvaga nhengo dzedare reparamende. Izvi zvinoreva kuti bato iri rave kukwanisa kuvandudza bumbiro remitemo kana kuti rave ne 2/3 majority sezvarinonzi ragara richida kuitira kuti rivandudze bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. ZANU-PF inonzi yakunda kuPelanda Bampopoma, Goromonzi South, Seke, Chegutu West, Zvimba East nekumukoba North. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vanozviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chabangu vadzinga nhengo dzakawanda dzeCCC mumakanzuru nedare reparamende. Mukuzeya nezvekukunda kunonzi kwaita ZANU-PF uku, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri Dr. Mike Bima.
Chekutanga pataita makampeini edu Harmonize General Election, hatisina manifesto yataifamba nayo. Yataifamba nayo yaiva track record or performance yaibva mune zvazvaitwa ne Second Republic since coming into office. In addition, nyaya youtungamiriri, utungamiriri une gwara, nomusangano une masolid structures. And also, iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asi kavanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndori riri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabi elections idzi.
Vangoti nyonga nyonga, isu hatizi mastructures, havoti nemastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuZANU-PF. Isu sekomizavet hatina tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections. Asi nokuda kwokuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies, tinoita basa kuti tifile mavacancies iwavo.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imi ne muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariat basa redu kukampeina, whenever pango paitwa promulgation, soka I don't know where tatavavhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatipindiri marecalls einwe party because hainei nesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa chezanu PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority ivandudze bumbiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nekuti ndo department rangu. Kana zvava zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura, asi ndichiri kutondera masvondo apfuura spokesperson wemusangano vamutsvangwa vachitaura kuti president havana chido chokuenda kuthird term. Saka hatizi kuti nyaya yethird term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparamendi risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZANU-PF, Dr. Mike Bima, vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira takarerekera, tabatawo vakakunda musarudzo dzakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziore, avo vainge vadzingwa navashabangu vatinokwanisa kubata. Ngatinzwei kubva kuna vaNgadziore.
Hapana chokutenda tere uye chokufarira nenyaya yekuti vamwe vamwe ndakazimba navo vakavharirwa pambe nezanu. ZANU-PF nachabangu yakashandisa makosi ikavharira vamwe vanhu vatakazimba navo vaiteera vachanisa. So tingori vashoma shoma vakadzoka, vamwe vacho ndo vakatopinda mavaelection kunana Kwete vakakundikana. So ndakangozvimirira sakanzera kuward 16 vongu ndakahwina zvine mutindo vakadya zanu, vakaita mari yakawanda chose pagiraundi vachitenda vanhu nehuku neraisi nehupfu nemasaidhorai kuti anenge achivhotera somubatadhorai. Zvakaitika izvi masikati tikaudza zeki nemapurisa hapana zvavakaita. Paruzhinji ne takakunda zvine mutindo tikavadya.
Makakwikwidza muri vangani vaNgadziore?
Takakwidza tiri vatatu. Ini ndakamirira independent heni Patrick Marangwidza akamirira CC yachabangu hena Arnold Mhembere akamirira ZANU-PF.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuward 16?
Ndinovimbisa kuti temu yangu inei itange isina kudzinga. Mhosva zhinji yandinopiwa nana Chabangu nana Mwonzo ravaimondidzinga inyaya yekuti ndinomira naakamisa. So tarisa yandinaendee kuti izvo itange iri temu itange isina madisruption, itange iri temu yandichapedzawo maybe the next 4 years and some months dzasara kuti ndidhilivhe ndakaporesa maresi. Tine lendi iri muwadhi muno inofanira kuvakwa community clinic kuwesti. So ndekaziva kuti during this term community clinic inofanira kuva yavapo. Zvakare tine community hall inofanira kuvakwa kuwesti. Munoziva kuti muwadhi muno hamuna community hall. Nearest community hall iri kuwarren park kana kuti kumauri present. So ndakasekiwa ground rikapiwa necouncil temu yapera. So ndetarisi zvakare kuti izvo nguva iyo iripo izvezvi paichazopera terekana community hall taita make sure kuti zvapinda papakiti rekanzuro kuti ivakwe. Tine misika yekuwestili musika wemegorain wemadomasi nemusika wematakson akatouvaka zvakare kuti apo gret netiri yacho yavapo zvakare. So ndetarisi zvakare kuti dambudziko rerekuchikolekien dambudziko remvura community nao matambudziko anosangana nevanhu.
Asi tichitarisa kuti imo mubato reCC zviri kuita sekuti rapatsanuka nepakati, munoona muchikwanisa kuita here zvamuri kutaura izvi muchishanda nevamwe vamaimbonge muri mubato navo?
Hakusina bato reCC. CCC rango rezita hakusina bato. CCC haina mazero matiu roga amaona ndiri kukuta ya. So hakuna neCC bato. Chinozi bato vanhu ndiani, vanhu ndovachamisa.
Vakakunda musarudzo dzemakanzura kuward 16 Harare West vaDanford Ngadziore vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Institute Dr. Pedzisai Ruhanya, tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti ZANU-PF iri kuda kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro.
ZANU-PF zvaiva ne2-thirds majority zvinokwanisa kuchinja zvinhu zvakasiyana-siyana zvaitingadi zviri constitution. Kati chinhu chikuru chandinoona chainoda kuchinja inokwanisa kuchinja presidential term limit kuti vamunangagwa vawane third term. Kunyange zvazvo tichiziva kuti chero vakachinja constitution kuti paite third term zvinoda referendum, panozoitwa inini election munyika. vazibundiro racho remutemo rinotaura kuti kana uri incumbent uri iwe president anenge achitungamira bundiro remutemo rikachindwa haufani kuva bhenefitari yezvezvo patinoona kuti vakazvivamba vakachinja constitution vakafasilitira kuti vamalava varambe vari chizadzizi vamalava vakabhenefita maamendimendi yakati aiva zvisingabvumirwi nebumbiro remutemo asi zano haineni nazvo izvozvo sechikuru chatiri kuona ndechekutsvaka third term yavamunangagwa vanoda kuita life president
nechikonzero chei semaonerenyu
ozongu haozauzano hati vagara vachimbodai wari party state muma1980 kukura hundi yese yavaya kuma1980 vaita kuti zanupiefu itonge iri one saka nakaparty kaita one party state inobedza mari yacho jina inobeda zvaanoda izvezvo vanozvitira kuti ruzhinji vatonga ava vachinge tinavavo vano vachitonga zvinopfundidza mwero ende nokutonga zvinopfundidza mwero unofunga kuti wewe paunosiya pauri pane vanhu vachazobvunza kuti waimbotonga sei
asi semaonero enyu mune kunyatsobatana here muzanup f nenyaya iyi
aiwa hamungabatani kana kuma1980 one party state yaidaiwa nezano kuma1980 yakarwiswana nasidini malunga yakarwiswana nanzara yebani ikarwiswa naedison zhogo ikarwiswa nanaedikatekeri vemuzanu chaipolitical party opposition yanga isiri very strong civil society yaivakati yanga isiri strong asi zanu chaiyo kuma1980s vanatekere vana zhogo vana nzara yebani vana malunga no vakamira musangangweni vana nabyron holly kuti one party itopeni so izvezvizvi muzanu matitanga madzizinongoro mativa neyetinoti elite discohesion kana kuti lack of elite consensus kana kutawirirana kwevakuru vakuru nezvematongerwo enyika vepamusorosoro muzanu dzepati muchiuto nemumasecurity apparatus enyika saka hausi mutambo nyore iwoyo zvikazobatanirwa kuti kuramba kune kuchiita vanhu vezanu neopposition chero tizova tiieopposition tt yavapwanya vakapwanya kuti vawane 2/3 vaona 2/3 voichinja constitution asi handioni zvichibudirira
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vashaya nhasi mangwanani muguta renyika yavo reWindhoek vange vave nemakore makumi masere nemaviri. Vakambozivisa kuti vainge vachirwara nechirwere chegomarara uye vakamboya kuzorapwa kuno kuAmerica mazuva achangopfuura. Vatungamiri venyika dzemuAfrica nepasi rino vakawanda vatumira mashoko enyaradzo kunyika iyi kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vaive mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachinyaradza mhuri yeNamibia. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri.
Hengopo ndo vanga vari mumwe wevatungamiriri vaitambira munhu wese nemaoko akatandavara. Vanga vasina basa kuti wabva kupi, vaicheukaisa appointment, vaikutambira, vaive frank, vaitaura newe zvavaifunga. Zvakasiyana neumwe utungamiriri watinoona kune dzimwe nzvimbo muregion ino. So ndofungidzira kuti kunyange hazvo utungamiriri weregion ino wakaleta vana vedunhu rino pasi kakati one day, he was one of the voices of reason. Taigarotaura tichiti is a gentle giant, very calm, but also achikuudza zvaanofunga nepaanenge ari panguva dzose. Takaita nhaurirano navo kanenge kaviri nenyaya yeZimbabwe. Pese ipapo ithink waino kuti vari frank, vachikudza zviri possible nezvisiri possible.
Vainge vazivisawo kuti havasi kuzoramba vari pachigaro. vachiti ndorangarira gore ravo rekupedzisira asi tinombona vamwe vachiti kana vakusvika kwekupedzisira vovandudza mabumbiro emutemo sei izvozvo zvakakosha zvavakatora zvedanho ravakatora iroro rekuti handisi kuenderera mberi
vaisagara navo nguva dzese asi pataivaona uchiobserva uri kure vaiita semunhu anonyatsonzwisisa zvavaida kuitira kuti Namibia izove.
Takanzwawo vachizivisa nyika yavo kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka vanga vaine chirwere chegomarara handizvo zvatinoona zvichiitika muzimbabwe kaizvi vamutandiri
munhu anga asingadi zvinhu zvekunzvenga nzvenga hatiri pavakaona kuti utano hwavo hwanga hwava kunyanya kudzimba vakaona zvakakosha kuti nyika irege kuzonzwa nemakuhwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vachiita basa rekuona zvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemanomwe zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 27,365 vaurayiwa nemauto eIsrael kubva zvatanga hondo musi wa7 Gumiguru apo chikwata cheHamas chakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonziwo zvakafora nezuro muIsrael zvichikurudzira kuti mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu vasiye basa sezvo vari kunzi havana urongwa hwekudzosa kumusha vanhu vari muutapwa muGaza vanodarika zana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti iri kunetsekana zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kuzviuraya kusanganisira vamwe vane makore 12 chete. Asi matambudziko evanenge vatarisana anenge atarisana nevanozviuraya aya anonziwo nedzimwe nyanzvi anokwanisa kugadziriswa kana vakawana rubatsiro nechimbi-chimbi. Kusvika muna kurume gore rapera vanhu vemuIran zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 vanonzi vakaedza kuzviuraya uwandu hwakawedzera nezvikamu makumi mashanu nerimwe kubva muzana kana kuti 51%. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Emmanuel Sitima vanova ivo vanotungamira sangano rezinasu rinomiririra vadzidzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Basa redu ibasa rakajika kwazvo, ibasa rekuti tinge tine representation mumamiting orongwa kuti mari yatenge tichibhadhara kudzidza kwedu kumayunivhesiti imari yakamira sei, imari here inoenderana mungawo uri kupihwa vabereki vedu.
Ngatinzwei vatitsanangura.
Vanovaivo macivil servants, imari here inoenderana neurongwa huri kupushwa nehurumende yedu yezimbabwe maringe nenyaya dzekuti ikonomi yafamba zvakadini. So ndo zvinhu zvatenge tichiongorora isu vamiriri vadzidzi ita tsvakurudzo kuona kuti tingava tinopusha sei donzvo iroro rekuti vadzidzi vange vaine kudzidza kwakanaka.
Tinoona nguva dzakawanda muchitarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kusungwa kana kurohwa pakati pezvimwe. Sei muchiramba makadzvanya muchiti aiwa basa iri tichariita zvisinei nematambudziko amunosangana nawo?
Isu tinoramba takadzvanya nekuti tinotenda kuti kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzekurudziro development yenyika yedu yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kunobva nyaya dzepundutso yenyika yeZimbabwe. Kuvadzidzi ndiko kune vanhu vanokunzwisisa kuti bhajeti ravamutodimure riri kukanganisa sei vagari vemuZimbabwe, kuti bhajeti ravamutodimure riri kunyima sei mungavo wemashandiro ehurumende. So isu sevadzidzi tinoramba takatsungirira because tinonzwisisa kuti tiri vana vemavhinda, tiri vana vevashandi vehurumende. So kushayikwa kwemari yevashandi vehurumende, kushayikwa kwemari yedu yekuti tinge tichidzidza tichienderera mberi nezvidzidzo zvedu zvinova izvo zvichange zvichibatsira pundutso yenyika yeZimbabwe.
Basa iri rakakoshera chii?
Basa iri basa rakakoshera nyika yose yeZimbabwe, sezvo ibasa rinosapota nekunokurudzira nyaya dzepundutso yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti mwana womurombo ange achisimudzirwa munyika yedu yeZimbabwe. Ibasa rinoita kuti uyo ari kubva kudotito neuyo ari kubva kuzumba marambafungwe ange achikwanisa kuita chiremba munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita ticha munyika yedu yeZimbabwe, ange achikwanisa kuita iye muzvinafundo munyika yedu yeZimbabwe, nekuti anenge awana kwanisiro yekuti awane dzidzo mune zvakatarwa mubiri remutemo kuti zvinge zviri pachena kwaari. So tinoramba tichisungirira because tinoziva kuti dip chitsambi chatiri kunge tichipusha tichirwisa, chitsambi chichatibatsira kuti nyika iende mberi, kuti nyika iwane pundutso, kuti nyika ive neservice delivery yakanaka.
Kune vamwe vechidiki vari kuona muchimhanya mhanya muchiita mabasa akadai, vari kufunga kuti izvi hazvisi nyore kana kuti hazvigoneke. Ndeapi mashoko amungada kuvasiya?
Sezvinogara zvichitaurwa navakuru vedu, asi tiri vatungamiriri vanhasi. Kurudziro yangu ndeyekuti vave nekunzwisisa kuti pundutso neshanduko yenyika ino yeZimbabwe izere mumaoko avo. Ngavave nekushinga nekunzwisisa kuti ingava ivo nguva yana vamugabe, nguva yana vamukomo. Zvinhu zvakatora ushingi nekunzwisisa kodzero dzavo kuti tinofanira kunge tichisunungura Zimbabwe. So kurudziro yangu ndeyekuti vave nekushinga nekunzwisisa kuti shanduko yeZimbabwe, pundutso yeZimbabwe, budiriro yenyika yedu yeZimbabwe riri mumaoko yedu isu vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navaEmmanuel Sitima, vanotungamirira sangano rinomirira vadzidzi reZinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simba rangu, simba rangu, yesi simba rangu, munoti
Maneru akanaka vatereri ndini tanonoka wande nechimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Vatereri nhasi ndimi muchapeta nyaya yekuti vakadzi vakarorwa nevana vaAdam naEva vakabvepi. Ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga.
Vawande chikamu chabaita sechikristo naye marashi kamusatsva kurasa vanhu musasanganise zvinhu zvitendero zvivi zvakasiyana chimoslem nechikristo zvinhu zvakasiyana musasanganisa mukaka wembwa nemombe chimoslem chinoti jesu kristu muprofita isi chikristo toti jesu kristu ndimwari uyezve jesu kristu waitovapo pakusikwa kwavanhu pakusikwa nyika nezvisikwa zvese jesu kristu waitovapo hino imi muri chimoslem muri satani lucifer waitovapa achisika nyika nokusika adhamu achitumwa namwari vedu we musarasha vanhu chomusingazivisiya zvakadaro zvakavanzika ndezvajehovha siyai zvakadaro hakuna ngozia zvose zvamwari
vakuru vangu pano tinobetserana pamusoro pezvechitendero hatina chitendero chatinotuka tinoda vezvechitendero zvose kuti vapinde muchirongwa vachirondedzera zvinhu zvechitendero chavo kusanganisa vajudha vakristu vechibhudhaism nevamwe vezvechitendero zvakasiyana siyana kusanganisa avo vasina chitendero vasingabvumi kuti kuna mwari uriko pano ndepezvechitendero
ya makadi yenyu vatanonoka hwande kana tisikakanganisi inini ndiri umwe muteereri westudio 7 ndiri kumosambique ndine pamwe pandisina kuzwisisa patsanangurwa napasta vechimoslema maererano nevanhu kuti vamwe vanhu vakaumbwa ngemadhaka akawandisa ndosaka vakazosvipa vamwewo ndo vakawanzwa jecha ndosaka vakazochena inini kuzwa kwandaimboita mubhaibheri kana kuti kwandinoita mubhaibheri kunonzi munhu akangoumbwa ngedhaka uri munhu umwe chete adhamu mukadzi akazobiswa pambavhu yani yaadhamu kuona kuti vese vamweni ava vakazoita zvokutozoberekwa havana kuumbwa ngedhaka dhaka rakangoumba adhamu ega ndo mazwiro andiri ngopaita hapana kuwanda pakangonyorwa pacho pakangonyorwa kuti adhamu ndiye akaumbwa ngedhaka kwozoduswa mbabvu yekugadzira mwanakadzi kana kuti munhukadzi vochitotanga kuchizobereka havo vamwe vanhu kuti vawande vari vaitoberekwa vainge vasingachaumbwi ngemadhaka ivavo
ndiani vandiri kuona kutembisa kusouth africa uko pinda nemashoko ako hama yangu
makadi vatanonoka wande ini ndinonzi Steven Dinasi ndiri pano pajobek patembisa apa ndinofara nechirongwa chenyu chezvechitendere tikatarisa panyaya yakeini kuti vanhu vaakazonoroora paakaenda kunyika yenodhi vanhu vakasangana navo pakaenda kunyika yenodhi vakanga vabvepi ivo vana Cain Adam naEva vari vanhu vekutanga tikada kutarisa bhaibheri muna Genesis chapter 1 pavhesi ya26 tinoona kuti kune vanhu vakasikwa namwari vakanzi namwari ngatisike munhu nemufananidzo wedu mwari akavasika munhu murume nemukadzi ndokubva angovapa murayiro wekuti berekanai muwande muzadze nyika yose sejecha regungwa vanhu ivavo ndivo vandinofunga kuti ndivo vakazonge vakange vaparadzana paradzana vakave nenyika inonzi nodhi vakagara kunyika yenodhi so ndinoona sekuti kunyika yenodhi kwakazoendwa naKaini mushure mekunge auraya Abel vanhu vaakanosangana navo ndivo avo vakasvikwa muna Genesis chapter 1 pavhesi ra26 ndoo vanhu vakangonzi namwari ngavave nemufananidzo wamwari mwari akavasika nemufananidzo wake vakagara kunyika iyoyo ndatenda hangu vatanonoka nepurogiramu yenyu mwari vakuitirei zvakanaka
vatereri ngatichihwai kubva kumutereri wedu wekupedzisira wanhasi
wavanoti profeti Muhammad chichiyo he wasn't from God because haatombori nei nezvekushoko ramwari jesu wacho vanotomuramba vanoti he wasn't a son of God he was just a prophet like Muhammad which is 100% false because Jesus Christ himself is God ndimwari vakazvipindura vakauya panyama there are a lot of verses anokonfirma izvozvo John chapter 1 verse 1 and 14 1 Timothy chapter 3 verse 16 akawandisa mavhesi anokonfirma izvozvo I can't mention them all but there are a lot anokonfirma kuti Jesus Christ himself is God John chapter 14 verse 6 akawandisa
hama dzangu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kurondedzera, tumirai maaudio enyu ku WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA iNdebele.